Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 9 zvita December 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 4996 vakabatwa neCOVID-19 nezuro. Musangano weutongo hwejekerere kana kuti Summit for Democracy wakashedzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unotanga nhasi padande mutande. Varimi vekuMashonaland West vanoti vanonokerwa nemvura izvo zvichavhiringa gohwo ravo. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi richiti vamwe vanhu zviuru zvina nemazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 4996 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana manomwe ane makumi maviri 4720. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mashanu ane mazana matanhatu nemakumi maviri nevasere 150,628. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mapfumbamwe nemanomwe ane mazana masere nemakumi matanhatu 3,907,816. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana makumi mana neumwe 2,926,141. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, sangano rinomirira vashandi vekanzuru yechitungwiza Municipality Workers Union rinoti kumbovharwa kwakaitwa muzinda wekanzuru iyi mushure mekuwanikwa kwevamwe vashandi vaine COVID-19 zvakakanganisa basa kwazvo uye zvadzorera shure tarisiro yevashandi yekuti vange vachikasika kuwana mukoho wavo vatarisana nezororo rekisimisi. Mutungamiri wesangano rechitungwiza Municipality Workers Union vaEfrem Katsina vanoti vanokumbira kuvashandi vakuru vekanzuru kuti vaite zvinhu zvavo neungwaru kuitira kuti muzinda uyu ukasike kuvhurwa. Kanzuru yechitungwiza yakavharwa muzinda wayo nechipiri mushure mekuwanikwa kwevashandi gumi nevana vaine COVID-19. Kanzuru yakazivisa nezvedanho iri kuburikidza negwaro rakaburitswa nemukuru anoona nezveutano mukanzuru yechitungwiza Dr. Tondorai Kasu. Studio 7 yakundikana kubata Dr. Kasu kuti tinzwe urongwa hwekanzuru panyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navakatsina pamusoro penyaya iyi.
Chokwadi kwazvo kuti mahofisi emuzinda mukuru wekanzuru yechitungwiza Municipality akavharwa mushure mekunge vashandi vanoshanda kunonzi HR ku Human Resources Department vabatwa ne corona vanga vari vashanu then pakazoyi manywa kuti paonekwe kuti hazvina kunge zvapararira here ndopakatoonekwa kuti musha unenge watoparara ndokutoonekwa vamwe vanokwana kuita 9 vanga vakabatwawo zvakare saka kutaura kwatiri kuita uku muzinda mukuru wakavharwa asi pane kutaurana kwatati aita tichiti tikavhara zvamuchose hazviiti zvakanaka saka kune rimwe banda uko zvaro rakavhura asi pahead office pedu pari kuratidza kuti pavharwa kune vamwe vanhu vose kunze kune vanenge vachiuya kuzonge vachibhadhara mari dzavo dzamaresi ivavo vari kupindamo vachiobserva macovid regulations
iko kuwanika kwecovid-19 muvashandi vepamuzinda wekanzuro kunokanganisa zvakadii mafambisirwo ebasa mukanzuro yechitungizi
kuwanikwa kwecovid pamuzinda mukuru kunokanganisa basa zvakanyanya zvikuru patiri kuti isusu takuenda pafestive season mushandi wese anenge akatarisira kuti awane mukoho wake uyezve pamuzinda mukuru ndipo panosvikira zvinhu zvese zvakawanda zvepakanzuro zvakanganisa basa zvakanyanya kwazvo uye zvadzosera kunyange netariro yavashandi kumashure kwazvo asi tinotenda kuti zvinhu zvose zvinobatsirana pakushanda kwazvo zvinogona kutibatsira kuti tiende mberi tipfuurire mberi kana vanhu vakaisa musoro pamwe chete nokutora madecisions chaiwo anovaka kwete kungokurumbidza kutora madecisions anogona kutiparadza kana pachiitwa fumigation ngapatiwe fumigation nekukurumbidza pavhurwe nokudiwo muzinda mukuru wekanzuro
ko iyo kanzuro pane matanho ayatorawo here ekudzivirira vashandi vasati vabatwa necovid-19 ava kuti vange vasingazobatwa nedenda iroro
pari zvino hapana chati chanyatsoita clear kutizive kuti pane matanho avatora here nokuti takangoshanda nememo yakanyorwa nadr kasu vachitaura kuti nokuda kwokuti pawanikwa covid pachitungiza municipality headquarters takumbovhara hapana kutaura zvakare kuti vanovhura rini asi hapana matanho asatanzwa atorwa asi isu tine sevashandi sebato kure vashandi tinoti ngavakurumbidze kutora matanho kuti mushandi wese atestiwe ndinonzwa kuti ivo nezvino vakamhanya vakatesta vashandi vepahead office but handi pahead office chete panofanira kutestwa mapremises ekanzuro ese kune vashandi vekanzuro kunofanira kuti vashandi vese vawanewo mukana wokutestwa vaonewo zvokushandisa zvinodzivirira kuti vasabate covid
saka kusvika pari nhasi vashandi vangani vabatwa necovid-19
pari zvino pamanumbers atatanzwa pari zvino anoratidza kuti pakatanga 5 pakazoya 9 saka kureva kuti pane manumbers anosvika 14 ari official
avo vangai vari mutungamiri wesangano rechitungwiza municipality workers union vaefrem katsina vari parunhare kuchitungwiza najonga kandemiri westudio 7 sangano wehutongo hwejekerere kana kuti Summit for Democracy wakashedzwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden unotanga nhasi padande mutande. Musangano uyu unonzi uchaitwa kubva nhasi 9 zvita kusvika musi wa10 zvita uye uchange uchitarisa zvinonetsa hurumende dzejekerere uye uchipawo mukana kuvatungamiri kuti vazivise kuzvipira kwavo mukusimudzira utongo hwejekerere pamwe nezvavachapindudza uye kuti vazivise nezvezvirongwa zvekuchengetedza utongo hwejekerere nekodzero dzevanhu munyika dzavo nekunze. Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu asi dzimwe nyika dzemuAfrica dzakakokwa kumusangano uyu dzinosanganisa Angola, Botswana, DR Congo, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Namibia, South Africa, neZambia nedzimwe. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo chipo dendere vaudza Studio 7 kuti musangano uyu ndewekutanga uye uchange uchitora nzvimbo munandira gore roga roga.
Musangano uyu ndewekuti hurumende yeAmerica vari kuti iwo matendo inyika edemokrasi ari akunetsikana democracy isn't declared around the world saka vakuita izvi kuti vaunganidze vanhu vari munyika dzekuda kuita zvedemokrasi kuti vaone kuti vanga vabatsire sei mumachallenges avari kusangana nawo uye kuti vanhu vagoshare information yekudzidzisana nezvedemokrasi
sei vaBiden vakashedza musangano uyu panguva inoi
chanzi izvo vakuru venyika vemuamerica vakaisa maconsultations nemaexperts hurumende nemacivil society vakaona kuti musangano wakadai unogona kubatsira sezvo ivo vari kuti havasi kuda hondo vari kuda kuti hondo dzidzikire vari kuda kuti dhemokrasi kusitanga kuzere kuwedzere munyika dzakasiyana siyana
saka tingati chinangwa chesummit for democracy ndechei
chinangwa ndechekuti nyika dzigari patable zviri equal vamene vamwe vachitaura machallenges pamwe chete nemaopportunities avari kuona erule flow ekuchiva vanhu vangagadzirisa sei nhau yecorruption kuti vanhu vangachadzi sei munyika dzine maauthoritarian leaders kutaura nezvenhau dzedisinformation dziri kunetsa zvese zvichiitwa america ichionawo kuti ingabatsiri sei nyika diki pane maopportunities avanoda kubatsirwa nawo
Professor Dendere, tinoona kuti Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu. Sei dzimwe nyika dzakakokwa asi dzimwe dzisina kukokwa?
Chinhu chakaita kuti kwazvo munhu wese angakwanisi kuuya asi sechipiri ndechekutiwo hurumende yedu inenge ichionekwa iri nyika isingapromoti democracy nemahuman rights.
Saka Professor Dendere, vamwe vanenge vari mumusangano uyu ndevapi?
Musangano uyu hausiseinkiriza vakuru vehurumende chete asi kuti muchange mune vanhu vekumaprivate sectors vanhu vekumedia vakaita sevevabati venhau maindividuals akazvimiririrawo kwaega nemamultilateral organizations kana samiti ichinge yapera asi gore rese pakutanga kwemuna January ichange riri gore rezvemahuman rights nepromotion of democracy around the world saka uyu musangano ndiwe kutanga hausiwo legal tatisa kune zvimwe zvakawanda zvichauya
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende haina chirongwa chekurwisana nekupararira kwecovid-19 muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takaifira Zhou vaudza Studio 7 kuti mari yainzi iendeswe kuzvikoro kuti ibatsire mukurwisa denda iri muzvikoro haina kusvika kuzvikoro. Dr. Zhou vati vana vechikoro vari kutapurirana chirwere ichi muzvikoro zvizhinji asi hurumende iri kupedza nguva ichinetsana nevarairidzi nekuvamanikidza kuita basa pasina zvikwanisiro. Tichienda pamhepo, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Denda recovid rinenge rapararira muzvikoro zvakawanda muZimbabwe. Ende nguva yarapararira inguva yakaoma iyo iri kunyorwa maexamination. Ndingangotaura mumasvingo kuti zvikoro zvakawanda zvamasecondary school zvinoratidza kuti COVID yakandirira mazaya muzvikoro zvakadaro. Munana Mucheke High School, Vana Mutero High School, Vana Gokomera High School, zvimwe zvikoro zvakawanda kwachiyo, Vana Chidlamakono Secondary. Vana vakawanda vakabatwa necovid. Zvichiringotaridza ndizvozvo takagara chingotaura kuti rubatsiro rwainzi ruri kubva kuhurumende, mari yakabva kuhurumende yakatanga iri 750 million ikazovedzwa 500 million yokukwanisa kutenga zvikwanisiro zvokudzivirira covid inenge isina kusvika kuzvikoro. Zvekare hamuna mvura yatingati running water. Zvikoro zvakawanda Vana Gokomera High School kwakutorina mvura. Vana vechikoro vanowanikwa vachinoteka mvura kudhamu, saka zvazvinongoreva nezvekuti usanana hunonetsa apo mvura inenge isipo vana havaendi every time vanotozomirira maawa kuti vambonoteka mvura kudhamu
saka zvamunoudzwa kuti muite muzvikoro umu ndezvipi gwara ramuri kushandisa mukurwisana nedenda iri nderipi
hurumende kana kuti Ministry of Education inenge isina dano rekuresponda kuchirwere ichi charatidza kuti chakutekeshera neimwe mhando yepamusoro-soro chatungonzwa vanatanga kana ndovachitaura nezvongoti kune mastandard operation procedures but zvinongoratidza kuti mastandard operation procedures aya ndeepabepa asi muzvikoro hamutorina mastandard operation procedures nguva iri kupararira chirwere kana kuti yanyanya kupararira chirwere inguva yamazamanation saka zvabva zvaunza futi rimwe jangwa muzvikoro rokuti vana vakawanda vakabatwa nechirwere ichi asi tiri kuona maministry officials achitotumira mainstruction kuti varayiridzi ngavawanikwe vachiinvigileta vana vakadai varayiridzi ava vanenge vasina zvikwanisiro zvokuti vazvidzivirirewo kuti vasatapurirwa nedenda iri recovid kodorina varayiridzi vakawanda vakatobatawo nechirwere kuburikidza nekuinvigileta vana vechikoro tikatarisa zvikuru kwana Mutero High School varayiridzi vakawanda izvezvi vakabatawo nevhairasi vavakutorwara
saka zvoitwa sei Dr. Joe munozviona sei
saka isu maonero edu ndokuti dai pawanikwa mukana wokutaurirana hurumende kana ministry official health officials varayiridzi navabereki kuona kuti chii chingaitwa kana kuadopta mazano okuti kuda denda iri ringadzivirirwa but chikurukuru chiripo chatiri kuona ndechekuti vana vane vari COVID-19 positive ngavawanikwe vachiseparata vachinyorerawo maquarantine vakasiyana nevamwe vana uyezve vachiinvigileta navanhu vane zvikwanisiro zvokuti vanozvidzivirirawo kubva kudenda recovid iri pane kuti tinowana maministry officials achingopa maorders kuti hatize kuti zvikoro muchadini chatinoda ndechekuti vana vainvigileto chete
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takashira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 vamwe varimi mudunhu remashonaland west vanoti vade kutyira kuti mvura ichatadza kunaya zvakanaka gore rino izvo zvichavhiringa gohwo ravo asi vamwe vachiti vane tarisiro yekuti mvura ichanaya sezvo mwaka yakashanduka mazuva ano munorai jena anotipa nyaya iyi
mumwe murimo wekumakonde vashemugede vanoti mvura yanonoka kunaya gore rino zvichienzaniswa negore rapera uye havaone mvura ichizonaya zvakanaka zvekuti vadzadze matura sezvavakaita gore rapera mumwe murimo wekubhangeti vatimoti zvirongwe vanotiwo nekuda kwekushandukwa kwemamiriro ekunze kwave kuitika hazvichashamisa kuti mvura yave kunonoka kunaya vazvirongwe vanoti vane chirimbo chekuti mvura ichanaya zvakanaka uye vachakohwa zvakanaka
mvura inonoka kunaya zvinotosavaivakaita but zinge hope yekuti iri kuuya pange zibhandirire regara tiri pabhangeti apa ekokosimungoita tisauti vanhuvaunaya but veri isiti mvura yekuchibage isitosvike mafestisides adrelend zvinoiwana pagore regareka
mukuru wezimbabwe pharmacy union vapaul zakariya vanoti makore ano mvura yave kunonoka kunaya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze
yashanduka nekuda kwemamiriro ekunze kweclimate change neclimate variability zvazvoreva nezvekuti makore mazhinji tiri kuona kuti mvura yave kunonoka kubuya
vazakariya vanokurudzira varimi kuti varime mbeu inokurumidza kuibva vachiti mwaka uchiripo
mwaka uchiripo nguva ichiripo
Mukuru wa Meteorological Department kudivi rekurima kana kuti agriculture meteorologist la Benjamin Kwenda vanoti mvura iri kunaya zvakasiyana makore ose vachiti zvimwe zviri kukonzera izvi kushanduka kwemamiriro ekunze.
Chatingati chiri kuitika ndechekuti mukacherekedza gore negore kana kuti mwaka nemwaka manayiro anoita mvura anosiyana. Izvi mukacherekedza kunyange varimi chaivo vanokuzira chiroko zuva rakatadyara gore rapera harisiro zuva ravanodyara gore rino uye harisiro zuva ravanenge vakadyara gore repaseri pacho. Saka iyoyo muchirungu tinoiti climate variable.
Asi vakwenda vanoti varimi havafanirwe kutya sezvo nyika ichawana mvura yakawanda kubva svondo rinouya zvichienda mberi.
Nekuti pane zvatiri kuongorora isusu tiri kuona kuti mwaka wedu uri kuratidza kuti uchine mvura yakati wandei yatiri kutarisira. Zvikuru tichitanga kutarisira kanimbono munzvimbo dzinana March East, March Central kunyange Harare chaidzo tiri kutarisira kuti mvura iyi inofanira kutanga kuwanikwa kana kuti inofanira kutanga kunaya yakawanda musvondo rinotevera.
Vakwenda vanoti varimi vanofanirwa kudyara mbeu dzinokurumidza kuibva nekuda kwepave nemwaka. Vakwenda vanotiwo michina yavo iri kuvaratidza kuti kune mvura yakawanda gore rino segore rapera. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti Mashonaland West rimwe rematunhu matatu anosanganisira Mashonaland East neMashonaland Central ari pamberi mukuwanira Zimbabwe chikafu. Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti matunhu matatu aya akazviringwa nedambudziko rekuchaya mvura yakakwana Zimbabwe inopinda munzara. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvirimwe mapepanhau anhasi. Newsday mune nyaya pamusoro perimwe bato rinopikisa raumbwa mugweru rinozviti Zimbabwe Socio-Economic Democrats rinotungamirirwa namuzvina bhizimisi vaNkosikona Ndlovu. VaNdlovu vanoti vaumba bato ravo mushure mekuona kuti Zimbabwe ine dambudziko rekushaya mutungamiri. MuNewsday makare vakambomiswa basa sameya veguta reHarare vaJacob Mafume vakadzokera kubasa ravo vachiti nguva yokumbomiswa basa ravo yakange yapera. Muna Gunyana gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakambomisa vaMafume basa vachiti vaMafume vakange vakatarisana nemhosva dzeuori kumatare edzimhosva. MuChronicle mune nyaya inoti chizvarwa cheZimbabwe chine makore makumi maviri nemapfumbamwe Eric Mpofu chakasungwa muBotswana mushure mekuwanikwa aine vana vanomwe vaakanga achida kuenda navo kuSouth Africa. Mapurisa anofungidzira kuti Mpofu aiedza kutengesa vana ava kana kuti child trafficking. Yave nguva yenyu vachereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma wange nana Samara revose vestudio 7 tinotenda zvikuru nebasa ramuri kuita nana mukoma Jonga. Basa tiri kuriona ramuri kuita zvokuti penyu ramuchitipa nhau dzechokwadi. Nhau iri papa iri kuitika ndeyekuti vanhu murikungoti mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde. Chaari kupinda chaicho kwavakahwina mumatauni umu hapana chatakamboona chakaitwa nemudzisi chino musoro mapotos. Saka takamuona 2001 maHarare munana Bulawayo munana Masvingo ndopadzimejeka matauni pangotanga kuhwina mudzisi alaini ndopafa matauni ese. Iko zvino nyika yese inongova marara hapa tingozvezera kuti ngaapinde zvake mukomana. Hapana chamisa zvefeli hato ndinototi dai tsumboti vatombozama zvavo tsumboti ndotomboona kuti vane future vakaita dialogue nana EG tomboita unity government togadzirisa nyika yedu yoita dialogue so zvinhu zvofamba zvakanaka kuita genuine dialogue ndozvatotokumbira nemukoma komboni variko.
mangwana kana kana mukoma jonga kademiri pasu 7 ngo blessings kuti na matambudziko na matambudziko na matambudziko kwaba kuti vamafinga vaitimira vana chakwa zvezimbabwe izvazvo zvinotikwadza tirikuzwa kwadzikana kusvikana muhana ndichikumbirawo kuti yaizve mumbotisvikisira voice yangu iyi kune vamiri vezano pf kuti zvamuri kuita taakusvika kumagumo taakusvika kumagumo singu itani chingozvari kumberi uko wamuri kuenda zvaakupera zvamuri kuita vezano pf vezano pf zvaakungoguma kaya kurachisina magumo vanongotuka kana vanongoshungurudza vabati vatsigiri vemdc alliance vanongoshungurudza vatsigiri vemdc alliance ngavashungurudze uchiziva kuti hakuna chisina magumo zvaakuenda kumagumo ezano pf zano pf haichina simba zvaakuitika muzano pf kwaakurwisana chete chete saka tinotenda tinotenda vana mushamari motipa mantu motipa manhau dzechokwadi nhau dzakanaka ndatenda ndine zvangu kuita pano papolokwari pasouth africa muteereri mukuru westudio 7
mangwanani mangwanani akanaka pastudio 7 apo ndode kukwazisa mese pastudio 7 vana mukoma wande vana mukoma mese muri mustudio 7 navana tete mese muri mustudio 7 tinotenda nemashoko enyu anonakidza mashoko ekutivasa ine urombo nemhuri yekwamavhinga vasikirwa nemurume uyu omadhehwa hakusiri ini nega marasikirwa chero nesu tarasikirwa because murume uyu aitikana achitaura taimuda serect toti muzimbabwe tine vanhu vanogona kutaura kudai nesu tarasikirwa serect taura kudai niso dzedu iri pamatama asi ndinoti zvangoitwawo kuda kwamwari ikoko hapana anozvivhara dai mweya wake wazorora murugare nesuwo tongochemawo tine tariro tarwadziwa nekurasikirwa nemurume akaita seuyu tinokumbira vari kuenda kumachirisimasi tifambe zvakanaka tizvibate nekuremeredzawo vatichasangana navo tisakanganwa kuti chirwere chiya checovid chauya nehumwe mutoo chaakutobata zvakanyanyisa mese matiri kufambamo tisakanganwa mamasiki yedu
zvangu ndinoona zveupenyu zvisinetsa kuti nyika iyo yakasununguka nekuda kweuori unobatwa kuburikidza neutungamiri huri munyika chireva kuti hatigoni kuva chinhu chimwe kana utungamiriri husati hwaziva kune vanhu pari zvino izvozvi tiri kunze kwenyika tine shuviro yezvakawanda zvatinoda munyika medu kuti tizviite asi nekuda kwevanhu vanenge vachiita kumbunyikidza kodzero dzevanhu tora vanhu sevanhu vasina basa toita herezve kuti tigone kurwisana kuti tigone kuziva kuti utungamiriri hunofamba sei nekuti utungamiriri hwavapo hwava kodzero dzavo ivo havachaiti kodzero dzevanhu hai ndinoona kuti zvinogwadza kuti unokuberekerwa munhamo utemberera munhamo kana wokuberekerwa nhamo zvingoinda zvizikamwe zvikonzeswa nevanhu vanenge vane dhiri vane udzvinyiriri vanobata vanhu pasi zivisira vanhu pasi ivo utungamiriri hakugoni kungoramba huri utungamiriri kumwe chete kusina kodzero unofanira kubviswa zanupiefu handichaoni upenyu hwavanhu huri mukati mayo asi kutoti iyo ndiyadiwa kutoshungurudza vanhu saka zviri nani hatomukomana apinda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 4996 vakabatwa necovid-19 muzimbabwe nezuro musangano weutongo hwedzvekerere kana kuti summit for democracy wakasvedzwa nemutungamiri weamerica vajoe biden unotanga nhasi padandemutande varimi vekumashonaland west vanoti vanonokerwa nemvura izvo zvichavhiringa gohwo ravo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi Ivai nesu zvakare manyero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.